A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Friday, July the 26th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungamile Nkomo.
And tonight on Live Talk, we're talking about the endemic corruption following the arrest of Tourism Minister Prisca Mufumira, who appeared in court today.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming on all our Facebook platforms. So visit VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we are also live on our website. So visit us on www.voashona.com and at www.voandebele.com as well as voazimbabwe.com.
Tourism Minister Prisca Mufumira appeared in court this afternoon facing 7 charges of corruption involving a whopping $95 million allegedly pilfered from the National Social Security Authority, or NASA. Minister Mufumira was arrested yesterday, becoming the first high-level government official to be targeted by the Anti-Corruption Commission, reconstituted a few weeks ago by President Emmerson Mnangagwa.
And the prosecutors want Mufumira to spend at least 21 days in custody as they seek to consolidate their case. But the minister's lawyer told the presiding magistrate that there is no need for his client to stay in jail, as she is a high-level person of fixed abode. The magistrate, however, will make a determination tomorrow on whether Mufumira remains in jail or she gets her freedom pending trial. Meanwhile, she is spending her second night in jail tonight.
And the multi-million dollar question is, does her arrest show determination by the Mnangagwa government to crack down on endemic corruption? That's the question we are asking. Tonight, emakhaya lingaba lichona njani, siyalamukela kuhlelo lwe Live Talk. Konapha ku Studio 7 lamhlanje kungolwesihlanu mhla zimashumi mavele lasi ithupha ngoJulayi phela ngoNtulikazi 2019. Udaba esingalo lamhlanje ludaba olukhulu kakhulu oluphatha phose umuntu wonke elizweni, okuludaba lwenkohlakalo i-corruption ngesiNgisi. Sibonile izolo kubotshwa umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira, esetheswa icala lokuntshontsha kumbe ukuncedisa abanye bakhe ukuntshontsha imali engange $95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority Fund esingathi yi-NASA, okuyifayindi yabantu asebangena kumpentsheni. Umisiweke emthethwandaba kamantshi eHarare namhla unkosikazi Mufumira ebhekane lamacala ayisikhombisa, 7 cases of corruption yoke abhekane lawo. Sikhuluma nje udaba lwakhe lusanda phela emthethwandaba, amagqwetha amelayo acele inkundla ukubana imkhulule, kodwa abatshutshisi bathi hayi, kumele abe ephakathi okwamalanga angamashumi amabili lanye, 21 next days, besaphenya besaqinisa udaba lwabo. Umantshi-ke ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kusasa. Ekuthini unkosikazi Mufumira uyakhululwa yini okwamanje kumbe uyaqhubeka valelwe okwamalanga okwamaviki amathathu alandelayo? Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Sicela ukuzwa kini emakhaya, ngoba udaba lwenkohlakalo Lutaba uluhluphayo kakhulu elizweni. Umnotho ubhidli kanje abantu abaningi bathi kungenxa ye-corruption. Ngakho umbuzo esiwubuzayo lamhlanje kini emakhaya ngokuthi ukubotshwa kukaMfumira ngokubona kwenu kuveza yini ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo ukuthi layo uthi hayi at last sesizimisele impela lathi sesilwisana le corruption. Sicela ukuzwa ke kini abafuna ukungena kuhlelo lingasithumela imlayezo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe lisitshayele live and direct ku 001-202-619-2077.
Marvelous. Kune abo bachangobva kupinda muchirongwa nasa live talk tikutarisa isu nyaya yehuori munyika titarisa isu nasi taona vaimbova gurukota vezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mufumira vachimiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuti ivo vakatora mari inosvika 95 million kubva kukambani yenasa nezvimwewo taona zvakare vachirambidzwa ivo kuti vabhadhare mari yechibatiso vachinzi aiwa nasi vachamborara muchitirongo nyaya yavo yozoenderera mberi mushure mekunge vawanikwa ivo vachibatwa vane mhosva iyi kana kuti vachipomerwa mhosva iyi nesangano rezak uye zvenyaya iyi ichange iri kuenderera mberi mangwana asi regai timbonzwa kubva kune mutori wedu wenhau angari ikoko kukoti yaitwa nhasi muchidimbu tinzwa kuti zvii zvaitika pane zvanga zviri kuitika nhasi muHarare.
Amai Mfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaine gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita. Kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vati amai Mfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi Vangoni Masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mfumira vachausinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. Vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi asi vaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete kuti vazotarisa kuti amai Mfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaMutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana amai Mfumira vachirara mujeri.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau weStudio 7 achitaura iye anga ari kucourt ikoko nhasi. Tinochingamidza vese vari palive feed yedu pari zvino asi ndinonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga amai Linda Masarira Kaingiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda sisi mafema ndidanawo pachirongwa chenyu madekwanano tichingamidza zvakare vateereri vese nevari kuona chirongwa ichi.
Ndandakanganwa kutaura zita resangano renyu bato renyu rinonzi chizve
Labour Economists and African Democrats Lead.
Mutipawo mafungiro enyu pane zvatiri kuoneka zvinhu zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yehuori uyezve taona nhasi amai Priska Mufumira vachimiswa pamberi pedare.
Chekutanga ndinonzwa kusununguka nekufara kuti nyaya yenasa kunyanya yenasa yawana mukana wekuti ibatwe zvifere fetwe kuti mari yenasa yanga iri kushandiswa nenzira isiriyo. Nei ndanyanya kubata bata pakanzi NASA. Inyaya inondishungurudza semunhu akadzingobasa ane mari dzake dziri kunasa. Inyaya inondishungurudza semutungamiriri wevatimu yatinoti pensioners voice yemapensioner ari kuvanhu ari kupensioni vari kupiwa mari isingatenge chiro vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro nekuti mari yavari kuwana ishoma. Ivo vaive vakasevenza kwemakore makumi mana vamwe kupfuura vachibvisa mari yavo vachinoita kunasa kuti mari iyoyo ndiyo yanga ichizovabatsira kuvararamisa vakwegura. Saka nyaya iyi kubatwa-batwa kwaiita ndanzwa kusununguka kuti nyaya iyi yakuzoendeka. Endi ndine vimbo zvakare ndichikurudzira hurumende kuti zvisangoite sezvatakamboona kumashure kurana chombo nevamwe vakadaro daro vaipomerwa mhosva dzeuori. Tirikuda kuona nyaya iyi ichisvika kumagumo ichinogadziriswa nekuti umbowo huripo hwakawandisa hwekuti mari yanga iri kutambiswa ichishandiswa zvisizvo kuchitengwa mabhilding zvivakwa zvakasiyana siyana nemari yepamusoro izvo zvanga zvine mari yepasi pasi. Toda kuti nyaya iyi ifere fetwe ipere mumabvitare emhosva vanhu vachienda kujeri mari yavanga vakatora iri mumabhanga ichidzorerwa kunyika ichidzorerwa kunasa kuti ivo vanhu vari vapenjeni vabhenefite remari yavo. Chinhu chinonyadzisa zvikuru kuti amai vanenge vachinzi vatungamirire vashandi vari minista wevashandi nevanhu vari papenjeni ndo vanoonekwa vachimbunyikidza kodzero dzevashandi nevanhu vari papenjeni. Chinhu chinonyadzisa zvikuru asi ndinotenda iwo dzaki komisheni nyowani iripo kuti yagona kunotisvitsa pata renhasi asi zvinozikanwa mazviro kwazvo kuti ivo mai mupfumira mhosva dzavari kupomerwa idzi vanga vasiri kushanda vega. Saka vanhu vavanga vachishanda navo ngavaonekwo zvakare vachisungwa vachinopinda madzitare edzimhosva. Ini semwana wechizvarwa chemuno muZimbabwe ndine shuviro yekuona nyaya iyi ichinotongwa vachiendeswa kujeri vachinzi zvakare vaite nonzi restitution pachirungu kunonzi kudzorera zvavakatora zvisi zvavo nekuti nyika ino iri kutambudzika nenyaya yevanhu vanoenda kunoti vari kuda kutungamirira vovhoterwa voita paNP votora semukana wekuti zvipfumise ivo vachimbunyikidza nekuita kuti ava vagara vachitambura varambe vachitamburisa. Saka izvi zvinofadza zvikurusa and tinoda kuona munhu wese ari involved neuori achitorwa zvakare vachisungwa nyaya idzi dzichinopera. Hatichada kuona yatinoti kuisa lipstick panguruve yekuti munhu anongosungwa nhasi zvozonzi yakukoti zvozongopera zvakadaro. Ini ndinotokurudzira hurumende kana ivo mamagistrate acho kuti vaone kuti nyaya iyi inopera mazviro kwazvo kuti tigone kunopedza uori munyika ino. Nyika ino iri kutadza kubudirira nenyaya yeuori. Saka izvo zvatanga zvakadai toda kuona mumwe nemumwe ari involved neuori achisungwa vachidzorera mari yavakabira nyika kuti igone kunodzokera kuti ivake nyika yeZimbabwe.
Mombobata makadaro amai Linda Masarira Kaingiza. Tichadzoka kwamuri Ntunga.
Thank you there. Those who've just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and it's a 8:15. And tonight we are talking about corruption following the arrest of Tourism Minister Prisca Mufumira, who appeared in court today facing 7 charges of corruption. Sithathe omunye umhlonitsha wethu esilayela mhlanje umnumzana Japhet Moyo ongunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo.
Yes, sibonile unkosikazi Mufumira ebotshwa izolo esetheswa amacala enkohlakalo ayisikhombisa njalo umiswe enkantolo lamhlanje uyaqhubeka evalelwe umantshi uza kutsho kusasa ukubana uyaqhubeka evalelwe kumbe uzakhululwa. njenge-ZCTU siyazi lani lihlupheke kakhulu ngodaba lwe-NASA lwenkohlakalo enzakala ku-NASA njalo laxoshwa lani kunhlanganiso lenxa ngingaphazami khonapho. kuyini elingakutsho ngokubotshwa kukamama Lolo ukuthi kule report eka auditor general eyaveza ukubola konke okwenzakalayo kuNASA eloku ingakarilizwa lalamhlanje umphakathi uyimelele kodwa uminister uyigogodlele.
Ye kunjalo kunjalo sivili namhlanje ke ngikhuluma lo minister honorable Zenza efona ngodaba lokuthi ubese yamukeleke incwadi ezivelela ke kuzisebenza besimbhalele sisithi sifuna i-report forensic audit njengoba abaningi nje njalo likutsho nje yithe saqalayo ngokukhuluma ngendaba lezi kuthi kulokutshontsha ke kwezimali ezama-pensioners okhokhelayo ke uGatsha the Minister of Labour uNgcolile usethethe umkhwenyana wakhe waba ngu-chairperson njalo loba yethi yatsho ukuthi umuntu okufanele ngu-chairperson akufanelane ahlale ngaphandle kwelizwe satsho ukuthi u-chairperson we-NASA uhlala ngaphandle kwelizwe ugadasi kuzonke nje indizamshina ebuya ezo-chair i-board meeting ze-NASA naso le mali phela ilokhu ibolekwa i-Nedbank ekhanya nje kuqe ngamadolo phansi akukhangelekile ukuthi leyo mali izatholakala kanti bayigijimela nje futhi naleyo mali abayifaka kuMedbank bayayiboleka bona phambili ngale akulanto ke entsha kuzisebenzi ngama-charges lawo ngokuthi yithi phela esaqala ukuwakhuluma uhulumende wavala indlebe engani kakuzwa akulantu entshakithi kuzisebenzi so esikukhangeleyo nje sikhangele i-process yedale yokuthi izahamba njani esikhathini esidlulileyo sibona nje abangani baseduzane lamandla kahulumende babotshwa kwamalanga amabili amathathu hhayi bephume ingxenye layo nje kusasa sizozakuthaka khona hhayi usephumile sezathonisiswa engakhaya hhayi ibisiphela ke leyani indaba ke abantu bethi hhayi uhulumende wasebenza wabopha umfumila kodwa kakulanto ephumileyo imali yezisebenzi ke ichithekile akulanto ephumileyo asikajabuli ngalokho okwenzakeleyo thina njengezisebenzi.
Uyibambe kanjalo baba umoya uqhubeke usecingweni nemiyo amayi Linda Masarira Kaingiza. Please do stay on the line as we take our listeners as it name Tereri Mafia.
Hello caller. Hello.
Hello.
Hey Makadi Tuksona nani uye zvemuri kupi? Nare dzenyu manje dzikunyatsonzwika zvakanaka imbo fambai fambai mbichi ana pamuri ipapo.
Alright.
Ehe muri kupi?
Tiri kuno Harare.
Ehe taura yenyu.
Kuti angazongobatira pakaita nokuzwa kuti angapacho.
Tiri kutaura nyaya yehuori kuti nhasi taona tourism minister mai mufumira vachimiswa pamberi pedare munozviona sei?
Zvotaura kuti zviriitika.
Aiwa tinokutendai hanzvadzi, ndofunga hamusi kunyatsotinzwa. Tinokutendai, thank you so much. Tinachoga m ari kuti Anyura pano Victor Runindi, Hansi Mbava, angazi batwe pa Facebook page yedu ye VOA. Shona Anderson Kaitano, akutendifonere Victor Runindi. And I'm watching you from Sun City. Mbava angazi ende kujeri. Tinashe Magwanda, and let the law take its course on this lady. And uktora kwa varu kutawara anzi, panyaye mapinche niyaz ndupa vakanganisa. Nicodemus Matari, and I'm watching you from DRC Live. Disciple Madani, the top fan yedu, varipano, vadube varu kutivani vese, vakaita uori, ngava sungwe vese. Vasinga chate siru kukuti abu dambamani, pane vakawanda. Vese havana chingata zisa nyika yedu kubudirira. Choga kuti mari yakatorwa. Hanzi pano badarwa mari yedu kuti tuwane mabeje ma top fan. Kwete kuti muwane mabeje ma top fan unge muri pano. Mchitaura fungwa dzenyu mchishare live feed ni zume shakadaro. Disciple Madani revari pano mrukuona wane top fan. Wanungu titipinda panare. Kana pano pa mepo ndo vanotanga kubawapinda. Tinotenda muzinda. Kuti maskwera sei hama zinodiwa. Ndiri kukuona izvangu. Ndiri pano pa Cape Town. Miss Linda Masarira Kaingiza, if I can come back to you and just ask you, you were talking about, you know, you were saying that you have a particular interest, especially in the NASA issue. Why is it?
My interest is solely on the aspect that most people, especially those who are on pension, who are at the pensionable age, have been contributing money to NASA during the time that they were working.
Mm-hmm.
And most people actually contributed for more than 40 years. And they expected that by the time they go on to pension, they would be having social security and would be able to take care of themselves. But unfortunately, NASA has been busy mismanaging funds and having people like the minister, Prisca Mupumira, who have been diverting NASA funds, which is supposed to benefit pensioners. And this has been happening for a long time. I've been advocating for the past 3 or 4 months or so now for pensioners to be given decent pension payouts. As early as May 2019, pensioners were getting $25, the bond, or RTGS, or Zim dollar, whatever they call it. And some, the highest paid were getting about $85, which was nothing, a mockery and a pittance. Whilst we have people who were in powerful positions, actually siphoning up to about $95 million at the expense of pensioners. I mean, that is so wrong. And I want justice to be served. I want this case to be finalized. And if she's guilty, indeed, she has to restitute all the money that was for pensioners to go back to NASA. There are no two ways about it. Pensioners are living in near destitution in Zimbabwe. They cannot even afford decent meals. Mm-hmm. Yet some people were busy playing around with money that were contributed by pensioners so that they would have social security. For me, it's a mockery for people who actually paid their pension contributions during the Zim dollar days when the Zim dollar was still strong. Or even those who were paying their pensions with U.S. dollar during the U.S. dollar days to be given such pittances for pension sustainability. It doesn't make sense. It doesn't work. We want that money to be restituted and for pensioners to get at least a bonus in U.S. dollar so that they can do something for themselves.
Mm-hmm. If you can please hold on, we have a caller.
That's if she is convicted because as we speak, Mrs. Mupumira is innocent. She's just a suspect in custody.
Suspect. Mm-hmm. We have a caller on the line. Hello, Vakaitano.
Hello, Magadiani.
Tiri wadimoti tauri sa imbijana. Tukutola ni mimuri kupi.
This is Cape Town.
Taura it is.
Corruption is not a... inorwaza wakuti kusara wabiriku wedi wakachandira for the past 50 years or so apaisina ya chanukwanda kuwana inerichiri but chinecha the biggest problem now is this lady she might be convicted or saved but considering sentence almost everyone from the present to the last season all of them are corrupt in their duty. So I don't see this lady going to jail in anyhow because there's no one in the government, there's no one in ZANU-PF who can arrest one another because the more they arrest one person, the whole system and all the information is going to come out. So policy is they put each other under the bus.
Mm-hmm.
But they try by all means to cover up whatever the cases may be. So by now, the case is going to go to court and all that just to create attention so that people won't see that there is a big problem in the country, like the fuel, the food, the money, and all that. So this is just creating attention to the people. But eventually, people will waste 3-4 months following that case. But the lady is going to go to her house. So maybe with the bail, they now maybe they are even funding to find out who is going to fund that money for the bail. But mm-hmm. eventually, if you go out, stay at the house, and people forget about it, and they just when they come back again and say, no, we are hungry, what's happening? So for the time being, these guys are going to create a lot of scandal that create that take attention for the people here.
Okay, thank you so much for your contribution, caller. You have a good day. Ntula.
Sikhangele ekhasini le VOA Ndebele, siyalibonga uchaso lwenu, siyalibona ababukeleyo lapha kulo Msunduzwa Ndlovu uthi wena linjani basakazi. Ngilibhekile ngisejozi Oliver Tambo Airport. Uphephe Dube uthi wena linjani. Kuzoba Msunduzwa Ndlovu uyaqhubeka laphana njalo uthi yena bengamkhululi kavalelwe ejele, isikhiye besilethe ngapha, sikhathele ngamasela abulala ilizwe. Kuzoba lo Brilliant Nkomo yena uthini. Uthi salibonani basakazi abahle, ngibingelele ngiseGhana, ngiyezwa kukhulunywa ngenkohlakalo elizweni. Siyabonga Nkomo. Austin Ncube watching from Joburg. Kuzoba lo Cool Ruler Pen uthi wena ngubani owake wabotshwa kuzanu abantu abayeke ukujabulela ize. Spenduke kuwe babumoyo. Umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission, uNkosikazi Matandamoyo, uthe engena esikhundleni wathembisa yena ukuthi bazasebenza gadalala bayiqede i-corruption, babophe bonke abakhohlakeleyo abangathembekanga. Yebo, uyatsho ukuthi ukubotshwa kukamfumira akulimangalisi. Njalo, you are not very excited about it, ngoba kunengi okusamele kwenziwe, banengi abamele babotshwe. Kodwa ngeke lithi at least iZAC iZimbabwe Anti-Corruption Commission la uhulumende batshengisa ukuzimisela na ekulwisaneni le corruption lapha.
Ngamazwi sibili nxa ubalalela ungathi baza kwenza okukhulu okumangalisayo, kodwa ngokwazi kwethu uhulumende akuchoyo kayisikho akwenzayo. Sila qiniso ukuthi okukhulunywa nguMathanda, nguJustice Mathanda Moyo, kuzafezeka. Nanku phela sibone laye uMthuli Ncube sithi nxa engena kuhulumende uzatshintsha lokhu, atshintshe lokhuyana, ayenze lokhu lalokhuyana. Uthe sengenile sabona laye segida ke ingoma efananayo. Kusoze ke kusimangalise ukuthi uMathanda laye uzakhanya kusasa laye kungumuntu nje osezihlalele nje esamukela imali ngokuphela kwenyanga, kungalalutho nje oluzanceda uZulu. Ngoba phela kasiwe yedwa phela uMpumira, kambe wayengayidla yini i-95 million le ayikwanise eyodwa? Linto phela i-octopus ile nyawo eziningi, babebane ngokumangalisayo i-racket. So sibonike umathanda esenza lokho akukhulumayo kufinyelela lokho afuna kukwenza uza nje ngokuhamba kwesikhathi avanje izandla avanje inyawo umkhulu isikhulume esinye sithe khona nje sivalwa amehlo isikhulume ngani ngivumelana laso.
Mhm. Qube kubambile baba umoyo sithathe umlaleli ecingweni uMalinga. Kunjani mlaleli?
Ngiyaphila.
Yeah, usixhumo ngapi kwenda? Okay. Aha, sikhuluma ngodaba lenkohlakalo Ntembo Zwile ukuthi ubotshiwe unkosikazi Prisca Mpumira. Wamiswa enkantolo namhla ebhekane lamacala enkohlakalo ayisikhombisa. Ungathini ngalo?
Hayi, izamphini efiyona ibopha umuntu osezama ukuveza lokho emfihlile. Ayibi indaba yenkohlakalo. Sekufihla bonke, sekushiya khona sekuveza. Ingakho sebemjikela sekosho. Ayikho indaba yenkohlakalo ayiboshele. Kushuthi khona la moshe khona kulokhu abakufihlile.
Ngamanye amazwi uthi wena ngumkhuba okuhulumende okuzana uPF uthi nxa ekhona owabo okohlakeleyo kabanjwa.
Akabanjwa. Ngomthetho wabo akabanjwa. Kubanjwa nemaseveza lokho abakufihlile. Kushuthi nako kukhona sekuvezile abakufihlile. Ingakho sebembopha sebemjikela.
Kodwa bathi ngesiNgisi Malinga, everything has a beginning. Ngeke sithi yini ngempela uhulumende sezimisele lapho kulwisana le corruption.
Kushuthi sezokuthemba ke mayisibophe nabangani bakhe labaphethe nawo ngoba nabo banenkohlakalo. Nabo bakhohlakele vele.
Mhm, hayi siyabonga ungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
That's a listener calling from Eastern Cape. He says he is very skeptical. He doesn't believe this is an indication of a new paradigm shift from the government insofar as fighting corruption is concerned.
Mm-hmm. I see also there are some people following here. Elton on the VOA Shona Facebook page. Elton Mafari kwa varukuti maswera seiko ndirukuterira ndirikuno kujoza. Asi achibeve nanzi it will not work. Vano buda makatemba. Saka he is literally, you know, like supporting what your caller was saying. Tombozoka kwa muri mailinda masarira kaingiza. Takatarisa zviri kuitika izvi pari zvino munoona pane vamwe here vari murumende vachawanikwawo vachimiswa pamberi pematare.
Ndinoona vakawandisa. Ndinoona vakawandisa nekuti makore apfuura takanga tiri kuratidzira nevaratidziri vakawanda tichitaura nyaya iyoyo huri. Hakuna patingasvika patingati nyika yedu yakunobudirira. Tisati tagadzirisa nyaya yehuri nekuti chinhu chihombe chiri kudzorera nyika ino kumashure inyaya yehuri ndaanewo mazuva gore rino akati wandei andaiedzawo kunyora patwitter ndakanangana nemutungamiri wenyika ino vamunangagwa ndichiti kana muchirevesa kuti muri new dispensation ngatitangei nekuona nekugadzirisa imba yenyu muchibvisa vanhu vese vane huori vachitongerwa mhosva dzavo nekuti mhosva dzavo munodziziva. Saka ipapapa ndine vimbo yekuvimba kuti vakuzama kuda kuti vagone kunogadzirisa musha wavo. Nekuti vakatadza kugadzirisa musha wavo iso vasina vari kubirwa tichasimuka tozorwisa musha wavo iwowo waiita kuti titambudzike zvakanyanyisa mukati menyika yedu yechiberekerwa. Panosvika nguva yatinofanirwa kuti zvakwana maba zvakwana tidzorerai zvamakaba kunyika titange patsva tigadzirise nyika yedu. Saka ndine vimbo ndichiri kuvimba kuti ndiwo matangiro acho. asi tichange tichitevedzera zvese zviri kuitwa panyaya yamai mupumira kuti tione kuti zviri kuitwa nemazviro kwazvo here tikaona paine pari kutsveyama ticharatidzira zvikurusa nekuti ini ndakazvimiririra ndine chipo nenyika yangu ndine chipo nekuona nyika ino ichibudirira kuti zvose zvakapiwa zvidzorerwe kunyika kuti nyika igononotangisa patsva kuvakika kuti vana vedu nezvizvikuru zvikuru vagogona kugarawo zvakanaka mukati menyika yedu
Aiwa batai makadaro regai ndirikunzoti pana vakoni asengondo vamwe vambotinyorera pa Facebook page yedu ye VOA shona alo vangondo makadiko
makadii tete vangu
aiwa tiri wadi makadii kwa muri ikoko tukutaura nemi muri kupi
mundo rane ndiri munzvimbo inonzi Cape Town South Africa
ehe kwakadiko Cape Town tainzwa kuti kwanga kune chando chaityisa mazuva apfuura
chando tinacho chando tinacho mari ndiri kuramba kubatika South Africa kuzimbabwe hakusi kuita zvakare
aiwa tipewo mafungiro enyu panyaya yehuri huri kuitika munyika uyezve nekuwanikwa nezvaitika nhasi
zvanhasi zvatiga hazvinasi handina maupdates akati wandei zvikuru but panyaya yecorruption semati bvumvira maita kufacebook page yenyu nyaya iri kuitika ndo ndeyekuti mukatarisa leadership iripo government iripo at the moment government is not considering the ordinary people who are the voters seriously
saka imi
taurai
zvenyu
okay take into consideration mukaona zvese zviri kuitwa safari yose iri kuitwa nevanhu it is true mukatarisa marigging esakatiga from the past previous elections irigging hapana kana free and fair elections dzakaitwa iconfusement yakaitwa neruling party which is ZANU-PF kuconfusa vanhu nokuriga kwavo vachiita chisoti chavo after that ivo vacho varimo vainozviclaima kuti vari mugovernment ndovari vazere necorruption yazo
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka
tinotendai nguva yekukukwa muri kuamerica
kuno kuamerica ya 25-3 masikati
25-3 masikati
homwe
handizviti munozviona vose zviri kuitika kunyika
aisusu hatikwanisi hedu kunyanya kutaura zvakawanda tida kunzwa kwamuri muva nezuva rakanaka
tinotenda maita basa
baba intuku
muchatidzingisa basa hatibvumi zvekutaura pfungwa dzedu
vakomaiti vanhu totoona because zvamuri kutoita zviri kutosimudza nyika because zviri kuitika zvacho izvikaizvauda zvatova zvesando chaimu chaivo
ndinotenda mukoma siqhubeke ngohlelo sithathe umlaleli ecingweni ubaba uchuma kunjani chuma
melele mhlakazi mpiza ngilaleli mbingelele nabalaleli westudio 7 kumagumba manamhlaba
ye siyabonga ukungena kuhlelo sixhuma ukuphi nendawo
ngumbusiseni chuma ngisemidrand nasejohannesburg
kusiphi umbono wakho ngodaba lwenkohlakalo lona
eyi inkohlakalo yona ungathi izalele elizweni hayi ungathi sokububi impela ungathi
nari nhasi dziri kunetsa ntunga
we have lost that caller there yes. Wavuchuma kodwa obesitini hayi inkohlakalo ibhahile mpela elizweni wa saying there is too much corruption in Zimbabwe
reganimbooverenga zviri kutaura mamwe mafans edu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona tina top fan wedu Courtney Mepicoti ari kuti iye muri seiko pano hanzi chiiko chaitika nhasi tiri kutaura nyaya yehuori uyezve takatarisa kuti taona vaimbova minista wetourism amai Prisca Mpfumira vachimiswa pamberi pedare saka ndo zviri kuitika ipo panapa Enoch Major Majoni hanzi I'm watching you live from Polokwane ndiri kusouth Africa. Pane vamwe vanga vanyora vachiti vada kufonerwa regai ndivaverenge masavo tichatukwedza kukubatai Maxi Matongwani ari pano ari muZimbabwe Muza Shepherd ndiziya ne plus 964 ndizondekupuko asi vari kuti ndifonerei Richard P. Say Samson Masikati Sifas Mupindu Apoled Zibanda Donsi Richard Richard Moyo vanogara vari pano Admit Jovu, Jovu, Theology Roni, Mutsvaru, Tonderai Nyazuna, Spence Costa John, Panganai Mazivisa, Konias Ngondo vakwanisa kupinda muchirongwa, Gift Kimbini, Jota Muzanya, vari pano vanga vanyora tifonirei tiri kuedza nhare dzenyu, nekuti vazhinji ntunga vanoti tinonyora pamapeji enyu asi hamutifonere uyezve hamumbobvira matimhoresa saka nhasi tati titore mukana iwoyo. Kana mai Linda Masari rakaingiza muchiripo panhare uyaitinzwi. Hello.
Ndikutaura nemi.
Ehe, tiri kutaura nemi. Toti isusu taona zviri kuitika izvi kuna mai Mupfumira. Imi remangwana renyika munoona rakamira sei? Taona pane by-elections ari kuitwa uyezve imimi taona muine vamwe vamuri kumisa ikoko. Asi tombotarisa iyo inyaya yehuori, munoona remangwana renyika rakamira sei?
Sekutaura kwanamboita rekutanga, kana nyaya iyi yevanhu vari kubatwa vaine mhosva dzeuori, ndichigona kunoti dzipinde madzitare edzimhosva dzichiferefetwa zvakazara, vasingatarisa kuti munhu ndewebato ripi kana kuti abva muimba ipi, chinhu chinofadza zvikuru, nekuti ndiro gwara ratiri kufanira tichifamba naro mukati menyika ino. Uori uyu hauna kutanga nhasi, uori wakatanga kudhara. Asi kuti svike pachinano chekuti vanhu vachatya kuita uori, hunge paine patinoti nechirungu strict measures to curb corruption, kuti vagone paine nzira dzekuti vanhu vanoita uori vapiwe mutongo wakakurisa nekuti vadzorere zvavanenge vachinge vaba. Zvinoita kuti ramangwana munhu akada kuita zveuori anofunga kuti mutongo wacho wakaita sei, wakaoma. Totarisa kana kune dzimwe nyika dzakaita seChina, ukatongobatwa nemhosva yeuori ukaonekwa ndozvaunga uchida unotourayiwa, nekuti vari kuedza kugadzirisa kuti nyika isabirwe nevanhu vane hundyire vanoda kuti zvese zvive kumusha kwavo kana kuti zvive kwavo. Saka ndinoona iri nhanho yakanaka kana ichigona kunozadzikiswa pasingazoite zvekuda kuzovharidzira kuti aiwa izvi ngatichizivirei pakati. Isu toda kuti nyaya idzi dzigona kunogadziriswa, vanhu vese vari involved neuori uyu wakanyanyoitika futi zvakare paperiodi inobva 2006 kunosvika nhasi. Tinoona zvakare kuti vanhu vakagara kuti muhurumende yemuGNU vane mabororo ava akatowandisa, ava akatovamirira. Saka kuti nyaya dzese idzi dziferefetwe, titangise kuvaka nyika yedu tiri panzvimbo imwe chete, tirengedze uori. Noti uori huri muno munyika medu, tinofanira kutaurirana chokwadi sevana veZimbabwe, hausi kuhurumende chete.
Regai nimbokubatai muromo ipapo.
Mapato ese nesu vanhu vacho vanoswera vachipisa mari marodhi uori futi. Saka nyaya yeuori tichiti uori ngahupere, kubva paunotangira wedza kumusoro kana kuti kuzasi, vanhu ngatiregedzei tsika yeuori tigadzirise nyika yedu mune mashandiro akanaka.
Aiwa, batai makadaro. Tina kola ari panhare, tina mukoma Spencer, tongoti gagaga tozoenda kuna Golide. Mukoma Spencer, tinokuchingamidzai pachirongwa kana muripo.
Ya, ndiripo tete. Panhau yeuori inonetsa nekuti vanhu uori nguru vakautanga kudhara dhara, saka chakabaya chikachokera kare. Saka matanho anodiwa kuti atorwe izvizvi matanho akasimba kwazvo, kutangira kwese kumusoro kusvika kuzasi, nekuti vanhu nguru vabvira neuori kutangira kutanga kudhara chaiko. Saka zvinonetsa, tiri komiti inonga yaungwa inonga ichida kuti inatsiri kuonekwa kuti vanhu vacho vatungwa mukomiti vacho havana weri kumboita mhosva yeuori. Because kana vakamboita mhosva yeuori vakabata munhu zvingoperera futi pauori.
Aiwa, pakanaka pakadaro, muve nezuva rakanaka. Toenda kwauri Ntunga.
It's quarter to 9 o'clock, and on the show tonight we have Linda Masari Rakaingiza of the political party leader, as well as ZCTU Secretary General Mr. Japhet Moyo, as we tackle the subject of corruption following the arrest of Tourism Minister Prisca Mfumira on 7 charges of corruption. She appeared tonight, today, in court, and she remains in jail tonight, pending a bail hearing tomorrow. sithathe umlaleli ecingweni uGolide. Kunjani Golide?
Siyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi?
Ngise South Africa.
Emzansi. Singenile uhlelo akusiphi imbono yakho?
Ngiyibona le ndaba yokubosa kakhu priester. Hayi. Kona singathi ukuthi bayazama ukulisa i-corruption kodwa hayi ayikho le ndaba yabo ngoba labantu abayiwo abaqala i-corruption enkulu babayeka bababophi. Khuluma nje yena umsekeli kamongameli uthiyenga unamacala amakhulu kwaloko imali ehlanganisela kuyona kodwa kuzange kufunwa nangayo. Bonke labo obhedi mpofu njalo nje banamacala kodwa sikaze sizwe bebhonisiswa. Bona bangayenze ngathi nje bayamthonisisa lo priska bazama ukuthi babose baqeda inkohlakalo kodwa hhayi akucaci kahle indaba yabo ukuthi bayenzani. Bazama nje ukuthi bavale abantu sengathi inkohlakalo le bayivala kodwa hhayi kona nje akusinto emangalisayo. Babonakala nje ukuthi badlala ngabantu nje ayikho indaba yabo ukuthi baqeda inkohlakalo nje umdlalo lo abawenzayo.
Kungani bengazimiselanga ngokubona kwakho?
Inkinga bangcolile bonke bona labo boyibo kumele bayiqede lenkohlakalo yibo abangcole kakhulu yibo abakhotakele kakhulu so abakwazi ukuthi babuthi abangaphansi kwabo ngoba babazela labo ukuthi bathethe inkohlakalo enkulu so abakwazi ukuthi bababophe ngoba bakwazi ukuthi ekugcineni nabo bagcina bebachaza ukuthi bayenze kanje bayenza kanje into ebahlulayo ukuthi bayiqede lenkohlakalo ngoba bavele bakhotakele bona bonke nje.
Siyabonga Golide umlaleli wethu ke lapho sixhume kwele South Africa. Sibuyele kuwe baba uMoyo. Uyabezwa bayakhuluma abalaleli. Isikhangele udaba lwe-report eka Auditor General yona le yaveza ukubola konke okukunasa. Yebo uthelike lakhulumisana lo minister ngokuthi lolugwalo lwethulelwe uZulu abantu balubale bazibonela ukuthi ngubani okohlakeleyo ngubani ongakohlakalanga lokuthi kwatshontshwa malini kunasa lilethemba yini lokuthi ngempela iza egcina yethulelwe uZulu leyo report.
Okungani kuyesabisa ukuthi vathi lunikwe u-AG's office, Attorney General's office. Imbangela ikuthi uthi yena nguye otseza kutsho phela ukuthi aluveke lube alufake ku-public yini kumbe hatshi. Njalo nxa ephendula yena uminister omutsha aphendule njani phela kithi kusobala ukuthi nje kukhanye engani nje akula akula qiniso kuloku singathi abantu bayaqatshelana kanti phela aluba kuthiwa kulanto efihlwayo u-AG's office, Attorney General's office ubesezwanikelwa ukuthi amcebiseni uminister omutsha. Ngisho uminister lo khona ube kufanele nje etho ethi hayi i-forensic audit ke nansi iqamba lokhu nalokhu ukuze phela uZulu laye owayekhumbulela ukuthi ubani uyajonja angaboni ibizo lakhe liphumile ke ku-audit agijimele phela emapholiseni athi nami ngilobufakazi obunje. Manje nxa into ugwalo lwangikhona ke lungaze lwabeqwa ke ebantwini asisakwazi lokuthi bangaki bephela ababethwa yibi forensic audit bangaki ke ngamagama. Sifuna ukwazi amagama abo ukuthi ngobani iziphi lezi zisebenzi i-management kade ikhona yini njengoba sikwazi nje ukuthi i-management kade ikhona kutshontshwa ke lezi mali ayisiyo management ekhona kunasa kwamanje. I-management kade isebenza lo mama uMpumira ayisiyo management ekhona kwamanje iphumile. Asikwazi ke ukuthi bona wabanjwa okungakanani nje audit bazafakaza yini yibo abantu ke kathi sikhangelele ukuthi basitshele ukuthi babenikwa ama instructions bani imali babeyihambisa ngani.
Siyabonga baba umoyo qhubeka ubambile ecingweni.
Tine caller bari panare. Hello caller. Hello. Ehe makadi yenyu.
Ndiri bangu makasimbere.
Takasimba tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na theology mutaro ndiri South Africa Pietersburg.
All right. Aiwa tinotenda taona manyura pa post yatamboisa iye taura yenyu tinzwe. Hello. Manare zvachona ntunga, today the phones are not on our side currently, but we're continuing to get in touch with all those that wrote to us, so thank you for coming into the program. Amai Linda Masari rakaingiza dzokai timbotaura nemi tinzwi. Saka remangwana manje toti zvatiri kuona zviri kuitika izvi. Chii chimwe chingaitwe nehurumende kuti tione uoru uchipera uyezve nevanhuwo zvavo, nokuti ndanzwa muchitaura imi kuti nyaya kunyangwe yekutenga mari pamusika mutema nezvimwewo, zvii zvimwe zvingaitwe?
Nyaya yekutanga ndeyekuti hurumende iri kufanira kutanga yagona kunogadzirisa nyaya yemari yedu mukati menyika ino. Kechipiri, iyo RBZ inofanirwa kurega kuenda kunotenga mari pamusika mutema. Ndizvo zvinhu zviri kutidzoreredza shure sezvizvarwa zveZimbabwe. Nekuti kazhinji munhu akabata $10 rake akaenda akanoripisa akapiwa 100 ari kuona kunge zvamubatsira kana zvamuvandudza, asi hapana zvazviri kubatsira nekuti vari kumaruwa vanopedzisera vaakutambudzika, nekuti pari kukwira marete aya pamusika mutema zvinhu zvinobva zvakwira muzvitoro zvedu. Pazvinokwira kudaro, chero marete aya akadzika, zvinhu zvatinoda zvatinoshandisa mazuva ose zvakaita sana cooking oil hupfu nezvakadaro hazvidziki mutengo. Saka pane dzidziso kuru inotoda kuitwa muzvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti pauri kupisa mari hapana chauri kubhenefita uriwo mukati neuori, asi ari kubhenefita pakupisa mari kwauri kuita ndiye ari kutenga mari yako, ari kuita kuti iwe urambe uchitambudzika. Saka iyi idecision yatiri kufanira kuita sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti ticharega kupisa mari, nekuti mari iyoyo yatiri kupisa haiko kuRBZ, iartificial money zvinoramba zvichidzoka zvichitambudza isu tagara tisina mari. Ndodzidziso yatiri kufanira kutanga kupanana kuti isu vasina ngatiregei kubatsira vagara vanazvo vari kuita kuti uori uyu hurambe huchiendeka, nekuti isu hapana zvazviri kutibatsira, nekuti matambudziko edu anoramba achikura pane kuti aite mashoma. Saka saizvozvo hurumende yedu iri kufanira kuti igadzirise nyaya iyoyo yemari, vaone kuti hakuna mari iri kubuda kubhanga guru ichinoitwa pablack market. Kuti mari iyi isipo yava kuti RTGS haipo, it non existent money. Ndozvatikufanira kutanga tadzidza nemaZimbabweni kuti kuopareta nemari isipo. Ndosaka tichiramba tiri mumatambudziko. Vakangwara vari mune zvematongerwo enyika vari pazvinzvimbo zvepamusorosoro vari kuramba vachishandisa zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zviramba zvichitambudzika, nekuti munhu anotambudzika anoshandisika. Ndosaka vanhu tiri kuramba tichishandiswa mukati menyika ino, tisingaone tichikushandiswa tichipinzwa zvakare muori iwowo, tichizosuka vari pamusoro vari kutora kubva kwatiri isu tisina. Saka nyaya iyi iri kufanira kugadziriswa kubva kuzasi, vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vachishandiswa vachipinzwa muori uyu, wekuti vamwe vaite mari dzakawandisa. Nekubva kumusoro kwacho mutungamiri wenyika ino vamunangagwa vari kufanirwa kuratidza zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti zveshuwa vane shungu yekugadzirisa nyika ino, kugadzirisa nyaya dzemari nekupedza huro.
Aiwa batai makadaro, tikunzwa tina kola wedu wokupedzisira. Halo kola.
Halo.
Ehe, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Polite Sibanda, ndiri kuhauro nobotswana.
Taurai tinzwe vaSibanda.
Ini ndikuona sekuti nyaya yekorasini iyi haichakwanisike munyika, yatoparadzira zvekuti kuti igadziriswe. Ndikuona kunge maybe zvinenge zvakuda kuti pamwe papinde imwe hurumende itswa, zvikango ite pasa zviri.
Okay, munotaura ndevele here vasibanda?
Eh, ndotaura hangu ndevele.
Ya, kuno mayo ntunga, ntunga. Kuluma la.
Ye, ungasipumbo nako ba.
Eh, iwo ntunga mili.
Ye, unjani?
Niyaphila kakhulu.
Oti fahla fahla isikhathi sesambi.
Eh, mina ngithi indaba le corruption le hayi isiphile kakhulu elizweni. So vele ukuthi lungisiswe vele hayi kuyahluka ngoba ngoba singakhangela sekusela khona le PSU. Yikho vele ake kungani kuyahluka lokuthi ukuthi bona abayenza icorruption ukuthi abotshwa bani ngobani iqalisa khona le khani.
Mhm, hayi siyabonga ungena uhlelo Sibanda.
Nami ngiyabonga kakhulu.
Mhm, it's 5 minutes before the top of the hour, and as we wrap things up, sibuye kuwe babu Moyo, akusiphe amazwi akho okugcina ngalo ludaba, udaba lokulwisana le nkohlakalo.
Thina sithi njengezisebenzi sikhangelele ukuthi laba ke abakhokhelayo benze ke phela lokhu abakujoyo ukuze lathi phela esiphansi sekele phela ukuthatha ke ama $10 lama $20 emsebenzini yethu because the corruption iqalisela phezulu ukuze nje lathi esisebenzayo sikwanise ukunika abantu ama passport singazibizanga imali kumbe sithelela abantu ipeturo singazange sivize imali. Sifuna lawo phela abaphezulu kathembisele ukuthi hayi bayakuyela phela ukuyamukela izimali. So yikho esikukhangeleyo njengezisebenzi. Ukubona izisebenzi lazo zigwanisa ukuba corrupt indaba zokuthi zibona phela abakhokheli ba-corrupt. Uqalisela ngokuthi othela ipetro ngokwakhe uyakwazi ukuthi umanager wakhe laye uyemukela imali. Yikho esikukhangelele ukuthi abakhokhelayo abasikhokhele ngokuqondileyo.
Mhm. Amaigatseni tivare chirongwa.
Para chirongwa tichingokurudzirana sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti ngatipedzei huori nekuti iwe neni tine basa. Kana imi ndichine daramba kuti handisi kuda kuita huori. Naiye anodawo kuita huori neni hunopera. Uye ngativei vanhu vakatsvangamukira kugadzirisa nyika yavo kwete kutuka nyika yavo nekuishora. Tichienda mberi anoziva ari kuita huori. Ngavaendewo kuzaki kwacho ikoko vachinoripota kuti apa pari kuitwa huori ndokuti tigone kunogadzirisa nyika yedu.
Ai wat nokutenda ichaizvo amai Linda Masarira kaingiza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Thank you to Mr. Japhet Moyo of ZBC ZCTU rather and as we wrap things up, Mavi, a quick recap.
Mm-hmm.
Minister of Tourism,
yes.
Priska Mfumira, is due in court tomorrow for her bail hearing. She's facing 7 charges of corruption emanating from indaba ye NASA isikhwama se NASA ubhekane lamacala ukuthi wajontsha kumbe wancedisa abantu ukujontsha imali engange 95 million US dollars. That's a lot of money.
Mm-hmm. Thank you very much, Dr. Ndavise. Vanga vari pachirongwa chedu chanasi nyanya vatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vamwe hatina kukwanisa kukufonera yasi musanete, rambai muchitipa manamba enyu tikokwanisa kunge tichitaura nemi mune zvimwe zvirongwa zvedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno mu Washington ndichiti muve nezororo ye weekend yakanaka ntunga.
And although there is no life talk tomorrow, please remember we are broadcasting 7 days a week. Look on our uhlelo lwezindaba zakusihlwa ngo 7:30 kanti ke kuyabe kuqale ezesishona ngo 7 o'clock. Kunengi okwenzakalayo kusasa, likhumbule uhlelo lwesiNdebele, kulohlelo lwezemaphandleni, kulohlelo lwabesifazana. Uyezwe muchirongwa cheshona mangwana mune chirongwa che zvakanangana neadzimai
ane. Hongu tine chirongwa chemadzimai uyezve tine avo vanorarama vari kwatingati kumaruva. Chinoitwa naJonga Kandemiri uyezve achingotaurawo nezviri kuitika munharaunda dzakasiyana siyana
chitaurawo
our lives. Nechirongwa chemadzimai cheWomen's Forum ndaita rombora kanaka ndichange ndiri kutaura nemumwe musikana wechidiki ari kukadoma ari kuti iye upenyu huri kuoma. Vasikana vechidiki vazhinji vari kupinda muchifambi, saka teererai chirongwa ichocho mangwana.
Olivalelisa yongo ntungamili nkomo. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Msanganya, who is saying have a very good weekend. Bye-bye.